Ligi yatinofanira kutambira mairi ndeyekuenda kuEurope. Ndokune mabhizinesi akakura, ndokune mainvestors, ndokunobve mari yakawanda. Hatinofanira kuChina.
Sei zvakakosha kuenda kuChina?
Ndokune mari zhinji. China ine makambani anosvika, ine 490 companies out of 500 companies. Best companies in the world, they are in China. Kwete ana Malawi. Uyu mutambo warombo watiri kuita wevana rombo, warombo wasina kana cent. Hapana kana news apa dzekunyora kuti kune chichabuda kubva kuMalawi. Ma trade figures atiri kuona ari kubuda kuti Zimbabwe pagore inotengesa zvigadzirwa zvinosvika $6 million kuenda kuMalawi. $6 million. Imari yepocket money yevanhu vari kuEurope haisiri mari inganyirwa panyika tiri kuita business. Malawi yacho yotitengeserawo zvinhu zvinoita $30 million. Kutoreva kuti Malawi yakatopfuma fura isusu patrade apa. Saka hapana business rinobuda kuMalawi.
Sei muchidaro?
Malawi ikonomi yayo yakabatwa nefodya. 65% yeikonomi yeMalawi iri pafodya. Ratinaro muno masita akuzoisa ura imwe fodya wacho isiri number one muAfrica. Iti fodya irori harina biggest share muekonomi yedu nokuti agriculture yese iti 12% yeekonomi yeZimbabwe. Saka kunotamba nevarombo, mutambo wevarombo hapana chinobuda ipapapa. Maligi yedu ndeyekuEurope, Western countries, kuAmerica, Canada. Ndokwada kwa mukuru wenyika achienda ikoko. Toziva kuti akutaura business. Izvana Malawi zvanguva yatiri toda game changers yavarombo. Tina chinobuda ikoko.